Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 31 2024 makateerera ku Studio 7 nepfunyiro inya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndichikushuvirai kuti muve negore dzvara 2025. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. Hurumende inowedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore 65 kuenda pamakore 40. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongo werufu wabviswa kubva mubumbiro remitemo yenyika zvichitevera kusainwa kwakaitwa bhiri rekuwandudza mutemo uyu nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zvichireva kuti hakuchina munhu achatongerwa rufu kana akapara mhosva yekuuraya kana kuponda. Izvi zvave kurevawo kuti vasungwa vose vakanga vatongerwa rufu vari mumajere emunyika vave kubvisirwa mitongo iyi. Asi kune vamwe vane maonero ekuti mutemo uyu waisafanirwa kuwandudzwa vachiti mutongo werufu waibatsira kuderedza mhosva dzekupondana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo.
Ya dano iri te vanhu vanomirira kodzero dzevanhu it's a welcome development nekuti death penalty ndeimwe nyaya yainetsa kuti yaifanwa kuve yakabviswa pane nguva saka dano raitwa iri nehurumende yekusaina bhiri rori iri kuti rive mutemo tingati pazvinhu zvese zvatingati kana kuti pamutemo yese yatingati iri progressive izvizvi zvinopuwawo kuhurumende kuti aiwa apapa vagona nekuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuwandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Ya avo ndo vamwe vaiva vachinzi vaisapota death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofanwa kuve ichiita kuti vamwe vanhu vasave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu but pane maongororo aiita zvinhu ikushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye tichiita sa mubhaibheri kana kuti even papa zvinhu zvese but iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nangwe zvayo yanga iripo statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwaushita vanhu hakukudzikira especially tichitarisawo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa but now kubvisa kwaitwa death penalty I think yaakufocusa more on kuva corrective kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho nekuti kuuraya zvako kunhu kwangu kwakaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu ndoona senge zvinhu zvakadai so zvofanwa kuve zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidzisiwa especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvaakurevei izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vateereri?
Pana chiverenga mutemo wacho specifically pasection 7 inotaura nezve amendment, iri kutaura kuti kana panga pane munhu anga akatongerwa under the Death Penalty Act as of December unouyu padzikoswa mutemo, yese mutongo iyoyo yasuspendwa. Saamendise kuti hapachisina munhu achave achiurawa muZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti yawedzera makore ekuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kana kuti kuenda pamapenjeni, kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe kubva mangwana ndira 1 2025. Izvi zvaziviswa nePublic Service Commission ichiti yasvika padanho iri mushure mekuwirirana nemakurukota ezvemari pamwe negurukota rezvevashandi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDefti Dzatsunga, kuti tinzwe kuti sevashandi vehurumende vari kutambira sei danho iri.
Isu danho iri tatongorionawo rakubuda mumapepa nawo. Hatisati tagara pasi kuti timbongoriongorora kuti rinorevei. Saka zvandireke ndichitaura pano, zvimwe zvandingoonawo semunhu unoshandira vashandi, asi ndinotarisira kuti tichazogara pasi tonzwira kuti zvakamira sei. Zvakadaro, ndingada kungoti idanho hongu ratakambotaura nezvaro paretirement conference. Zvakabuda izvozvo zvokuti paiva pane muono wokuti kune vanhu vakawanda vanoretire kana kuti age 65, asi vachine zvavanokwanisa kucontribute zvokuti vanogona kutova vanhu vokuti kana tikatarira pavari vanogona kunge vari vanhu vanogona kuzobatsira nyika mune zvimwewo kuburikidza experience yavanenge vanayo. Saka zvinhu zvakangoita sokuti vanhu vakatenderana kuti dzimwe nguva tinongorasha vanhu uye tikatarira chero takatarira kuhurumende zvikuru kumapoliticians, tinoona vazhinji vanotongoita sevachatofa varipo. Iko zvino tikatarira mukuru wenyika chaiyo chaiyo, tinotoona vari kutoshanda zvakanaka asi vava nemakore anotodarika makumi masere.
Asi rine nzira yarinobatsirawo nayo here vashandi pamari dzavo dzemudyandigere? Nokuti tinoona vakawanda vanenge vachizongoramba vachitambura kunyange vasiya mabasa.
Ndingati iko zvino kune nhaurirano huru iri kuitika pakati pedu sevashandi nevatinoshandira kureva hurumende yedu maererano nenyaya yemudyandigere. Tirikuona sokuti pane zviri kuitika zvatiri kufunga kuti zvinogona kuzonakira vashandi maererano nemudyandigere. Saka handioni zvinhu zvinhu zvingava zvajeka, asi munhu wese ari kufunga kuti mapenjeni omboitwa sei kuti vanhu vasati kana vapedza basa votoita sokutoti zvino vakundorashwa kuinda kumakuva.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti musi wa9 ndira uchange uri zuva rekuchema vaimbo vemutungamiri wenyika vaJimmy Carter avakashaya nemusi wesvondo. VaBiden vakati mahofisi ese hurumende achange akavharwa senzira yekuvaremekedza. VaCarter vakanga vaine makore zana pavakashaya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakamboshanda kuCarter Center uye vari muongorori wenhau dzematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanoti zviri kuitwa izvi zvakanaka chose sezvo vaCarter vakaita mabasa akabatsira pasi rose. Ngati nzwe hurukuro yaitwa namafulas Mhlanganya uye westudio 7 na Dr. Dendere.
Ndisho zvinowanzoitwa pamutemo. Ndaona kuti vanhu vazhinji vanga vachitiko zviri kuitika sei kune inauguration. Isu vakadzidza history tikati tinoyeudzidza vanhu kuti panguva yeinauguration yava Nixon vaTruman vakanga vachangobva kufa. Zvekuti painauguration yava Nixon maflag akanga ari at half mast, mafederal buildings akanga akavharwa nguva yachona. Saka ndizvo zvinoitwa kana aimbova mukuru wenyika ashayika.
Tinoona kuti imi makamboshanda nehofisi yavakata. Mungatiitsana ngurono rondo yenyu here?
Wongu, pandakanga ndiri kuuniversity ndiri mugore rangu rechitatu, ndakaita iyo inonzi the Carter Center Internship, yavanotora vana vechikoro vekumayunivhesiti yakasiyana-siyana vanoratidza kuti vari interested nezvemaelections kana matongerwo enyika. Ndiri ikoko. Basa rangu raiva pekutanga ndaishandira team yavo yaiita nezvepenyu hwemapalestinians and chitizvo bhuku ravo rinonzi Peace Not Apartheid ranga richangobva kubuda, rakakonzeresa controversy yakanyanya chaizvo. Kuru vamwe vavaishandawo navo vakanga vato siya basa vachiti ivo havadi kubatikana munyaya dzeIsrael nePalestine. Ndichibva ipapo ndakazoshanda election ya 2007 yekuSierra Leone. Kana vamwe vacharangarira election iyo yakanga yakaoma chaizvo, takabatsira veAfrica Union neObserver mission yavo kuenda ikoko. Ndapedza izvozvo ndakadzokera kuchikoro, asi mumakore anoteera ndaishitidzwa pano nepapo kuCarter Center.
Mungati vangarangarirwe sei nyanya nevari kunzvimbo dzakadai seZimbabwe?
Zimbabwe kunyanya muna 1980 patakawana kusitonga kwedu kuzere, President Carter ndo vakanga vari president kuno kuAmerica, vachibva vainvita President Robert Mugabe kuya kuno kuWhite House. Saka iniwo pandakanga ndiri kuCarter Center takataura nguva zhinji nemaonero avaita Zimbabwe muma 1980s ikoko, vachiti ivo vakanga vane hope chaizvo yekuti zvinhu zvichanakira Zimbabwe. Munhu anosupporta mahuman rights nedemocracy, ndipo pavakazenge vopesana naPresident Robert Mugabe ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paWellesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Zimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wefodya wegore rino uchiri kure kuti dzione kuti gohwo richabuda zvakadii sezvo varimi vari kutanga kutokohwa iye zvino. Izvi zvinotevera mashoko eTobacco Industry and Marketing Board TIMB ekuti vari kutarisira gohwo rakakura kusvika kumatani mamiriyoni mazana matatu efodya, izvo zvisati zvamboitika munyika kana mudunhu rose reAfrica. Gore rapera Zimbabwe yakawana fodya inosvika matana mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu. Mutemo wekurimwa kwefodya unoti zuva rekupedzisira kudyara fodya pamwaka ndi 15 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa divi reTIMB sezvo mutauriri waro amai Chelesani Moyo Tsarwe vaudza Studio 7 kuti vari pazororo, asi vanoongorora zvekurimwa kwefodya vari chipanga mazano chevarimi musangano reTobacco Farmers Talk vaFinias Makomberanwa vati gohwo rinogona kutodzikira mwaka uno nekuda kwekushomeka kwemvura. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwaka wedu wegore rino ra24-25 tobacco production season wakatanga zvakanaka. Patakaita mafeedback yedu muna June, yekuzotanga vakaita madiridziro muna September. Ava ndivo vanga vane mvura. Tinoona mainly macommercial farmers and then vashoma masmall scale farmers vo ndivo vakadyara. Ava vaikonsabita nzwa 1 September vaakutanga kukohwa pari zvino.
Tarisiro dziri kutaurika tichitarisa mafambiro ari kuita mwaka iwoyu, munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno?
Ikona mamiriro azvakaita izvo ndeyekuti nhasi ndi 31 December vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara fodya kare. Asi tichitarisa godhini vazhinji vavo kwese kumarch central kumachwest kumanyikaland. Saka ita dambudziko rekuti zvokubvamitsuwa muna 12 November zvichienda mberi kusvika mwedzi wapera hakuna kuzombonaye, nekuti hakuna kuzombonaye mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed. Mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndimo mbeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva. Uye mukatarisa semadiridziro pane vanhu vakaita kunoita rumbo rakanaka yekuti izovakazoshaya mvura yakakwana ndoramba ichidirika iyoyo yakafa zvakare. Pari zvino izvi handifunge kuti tine a true picture yekuti izotadyara fodya yakawanda sei. Ende sematauro andiri kuita anaya mangwana musi wa1 January hazvichanise kuti tinoonawo mangwa achitodyara fodya.
Kurudziro nepava nemwaka pari zvino ndeye kuti kudii?
Pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai, nekuti mvura ichauya according to expert opinion. Vanenge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda, so zvairi mvura iya yakawanda saka ngati kudyarai. Iye tadyara ngatitangirei kuti izvo tinokwanisa kuita back chopping yemisamiri kusvika kuma 2022 zvatajaira uko, zvekuti mwaka wedu waamushoma.
Vanga vari vanongorora zvekurimwa kwefodya vari chipangamazano musangano reTobacco Farmer Talk vaFinias Mukomberanwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France nasi yati yakarwisa nemuchadenga nzvimbo dzechikwata cheIslamic State muSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muFrance vaSebastien Lecornu vataura izvi padandemutande reX vachiti kurwisa uku kwakaitika nesvondo asi havana kujekesa kuti kwakaitikira kupi kwacho muSyria. Kurwisa kweFrance uku kunotevera kwakawanda kwaiitwa neAmerica munzvimbo dzeIslamic State mumasvondo adarika kubva zvabviswa pachigaro mutungamiri weSyria vaBashar al-Assad nevakapandukira hurumende. Vakuru vakuru muRussia nhasi vati zvipenga zvakabva kudroni yeUkraine rakaparadzwa zvakadonhera panzvimbo inochengeterwa mafuta iri muSmolensk zvakakonzera moto. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muRussia rati rakapfuura nekudonhedza madroni makumi matanhatu nemasere eUkraine usiku hwose kusanganisira 10 pamusoro peSmolensk. Apo gore ra2024 rasvika kumagumo nhasi, kune vechidiki vakawanda vanoti havaone gore ra2025 richiunza mikana inoita kuti upenyu hwavo husimukire. Asi vamwe vanoti gore ra2025 richavaunzira mhanza yakanaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Baba vechidiki vanogara mumusha weHopley muHarare vaJoseph Tapera vanoti havaoni 2025 ichiunza rombo rakanaka kune vechidiki vakaita saivo nevamwe.
2025 igore rakaoma zvikuru, rinotoda kutoshinga nokuti zvinhu zvacho zvese zvatichifungidzira kuti zvinogona kunge zvava kuita zvinani. Manyamamire nerongo, mabasa akutopera. Tikatarisa zvipatara hakusina mishonga, saka 2025 igore rinotoda nyasha dzaMwari.
Mumwe wechidiki muHarare muzvare Besta Chandata vanoti havaoniwo remangwana revechidiki rakajeka nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Vechidiki vacho havasi kukwanisa kuitawo zvinoraramisa mabhizimusi anga vararamisa. Mazhinji avari kuita acho tongoti mari yavari kubata ndoyo iri kuvasastaina, ndoyo yavari kubvo vadyawo yatoti end to mouth. Kuchengetedza mari parutivi kuitira ramangwana hapana zvakadaro. Upenyu kuramba uchivo mazuva nesuva. Vakashanda ndo vakashanda kare. Iye zvino izvi hanjuga dzakarema.
Asi mumwe wechidiki uye vari mukuru wesangano revarimi vechidiki reZimbabwe Young Farmers Trust vaJosephat Tanga vanoti vanoona kurima kuchisimudzira vechidiki vakawanda mugore ra 2025 kana vakashandisa mikana yavanoti iri kuwaniswa nehurumende.
Takanangana ne waro wakaparwa na president Willen Title Deeds. Zvoroti ma youth ese vane mukana vekutora zvikwereti nekupiwa zvibatiso kuma bank iyatoti bankability. Saka zvakurakidza kuti ma youth edu ane mukana vekurima nekuwandudza upenyu hwavo zvakanaka.
Asi kunyange vechidiki vachida kuita zvose zvavangakwanisa kuita mukuzvisimudzira, vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepa University of Zimbabwe vaAlan Chipoi, vanoti shungu dzese idzi dzichadzipwa nemitero mitsva yakadzikwa nehurumende.
Mukazvitarisa munoona kuti vechidiki munyika yeZimbabwe havasi formally employed, vanozviitira vega, vanozvishandira nemaoko avo, asi tiri kuona vamutuli muve vananaira zvakare kuendera zvese zviri kuitwa nevechidiki vachienda kunokwidza mataxis. Saka izvozvozvo zviri pachena kuti ramangwana revechidiki mugore ra2025 rakaminama harina kujeka.
Sangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations rinoti mutsvakiridzo dzakaitwa zvakabuda pachena kuti nekuda kwemikana mishoma munyika, vechidiki vakawanda vane pfungwa dzekunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Asi gurukota rezvevechidiki vatino machakaire vanoti vechidiki vasagarira maoko muna 2025.
Kubva patakatanga kuna uchikoro vabereki vedu kuma80s kuma90s vaingochema kuti zvinhu zvakaoma, hapana parinozombonzi rakapfawa kana kuti rakaoma. Iwe pfungwa dzako nemaoko ako ndo zvichataura kuti gore rakaomera kuti rakanoti rakapfawa.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki uye ari mutungamiri wevechidiki mubato reZANUPF vaPeter Matangi vanoti hurumende inofanira kutora matanho makuru kuitira kuti upenyu hwevechidiki hukwanise kusimudzirwa muna 2025.
Angava mabhizimusi, ingava mikana yekuvandudza upenyu hwavo, zviwanikwa zvichisapotwa zvakare tichitarisira kuti kunyange budget rakapiwa kuministry of youth ringe richikwanisa kushandiswa rakanangana nekusimudzirwa kwemukana wevechidiki. Ndo zvatinongotarisira nekuti takaona gore ratapfuura ranga risina zvakanyanya zvikuru kune vechidiki.
Vamwe vechidiki vakafanana navaSteven Sakozi Chuma vaimbotungamira vechidiki vemubato reCCC vanotiwo mikana yekusimudzira vechidiki muna 2025 inofanirwawo kuendeswa kune vanhu vose, kwete zvanga zvichiitika mugore ra2024 zvekuti yaiwandira kuboka rimwe chete rezvematongerwo enyika rinova riri kutonga reZANUPF. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 sezvo paine tarisiro yekuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uno wekurima. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zvekurima dziri kuti tarisiro mune zvekurima inogona kudzikira sezvo mvura isiri kunaya sematarisiro avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Upfumi hwenyika hunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hauna kusimukira sezvaitarisirwa muna 2024 nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusanaya kwemvura zvakanaka nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze achikonzerwa neEl Nino, kuderera kwemitengo yezvicherwa zvakaita segoridhe pamisika yekunze, kusagadzikana kwemari yemunyika yeZig kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko kunonzi kwakakanganisa zvakanyanya maindastiri. Ko, pane shanduko here ingatarisirwa mugore ra2025 riri kutanga mangwana? Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havaone paine shanduko ingaitika mugore ra2025 nekuda kwemafambisirwo avanoti ari kuitwa upfumi hwenyika pari zvino.
Chekutanga muchaona kuti vashandi mihoro yavo ichiri pasi zvichakonzera kuti varambe vachigunun'una muna 2025. Chechipiri, magetsi ari kushayikwa munyika zvinokonzera kuti zvinhu zvinonge zvichigadzirwa munyika zvinge zvichidhura. Saka izvozvo zvichaita kuti upfumi hurambe hwakatiremerwei zvakanyanya.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chemyarira vanotiwo gore ra2024 rakaona vashandi vachisangana nezvose kufara nekusuva.
Manga mine atingati mixed fortunes. Aye kuti pamwe taigena, pamwe taibva taruza ma inroads zvikuru sei ku working class. Zvichikonzerwa nenyaya yekushaya kwedu yatinoti stable digit currency yenyika yedu.
ukuwo vemaindastiri vari kuchema-chemawo vachiti kushayikwa kwemagetsi nguva dzose kwakavakanganisira zvakanyanya mugore ra2024 sezviri kutaurwa nemuzvinabhizimusi vari nyanzvi mune zveupfumi vakalisto Jokonya.
Zvakanyanya kukosha pane nyika iri industrialized like Zimbabwe kuti magetsi avepo nemeta wayo zvinhu zvakakosha kuti hurumende itarisane nenyaya yekutaikwa kwamagetsi kuzoita sei nyika ibudirire.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare Chennai Moyo Mutambasere vanotiwo,
tinofanira kuita tarisiro yekuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vachatora nzira yekuti tiwane rubatsiro rwakakwana. Chekutanga, nyaya yezvikwereti, nyaya yedebt crisis iri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kuwana kana mamwe manew lines of credit, ikwanise kuwana kumwe kwainogona kuenda kuti iwedzere mari yainokwanisa kuzoshandisa kuti idzivirire nzara muruzhinji.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti chakanyanya kubata nyaya yezveupfumi muna 2024 kuunzwa kwemari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo yavanoti haina kukwanisa kuita zvaivimbiswa nehurumende zvekuita kuti mari yemunyika igadzikane. Vachikohora vanoti kana hurumende ikasatarisisa zveupfumi hwenyika mugore ra2025 zvinhu zvichatonyanya kuoma kudarika muna 2024 munyaya dzeupfumi. Vachiti kuti zvinhu zvinake, hurumende inofanirwa kushanda pamwe chete nemamwe mapoka nemapato anopikisa voita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Gore ra2025 kuti riite zvakanaka vanofanira kukoshesa zviraramo yevanhu nezveupfumi hwenyika. Ende kana vachiita izvozvo zvinogona kureva kuti vaone kuti senyika tingashanda pamwe chete sei, even kuti vakwanise kushanda nevemamwe mabato kuitira kuti nyika ibudirire, nyika iendere mberi zvakanaka. Zvokuti varamba vachiita zvehumbi mutoga izvi vachitoonesera zvavo nezvavo zvekuti 2030 chichi havina kwazvotisvitsa. Ngavaise nyika pamberi, vave neshungu dzekubatanidza vana veZimbabwe kuti tishande pamwe chete.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube kuti tinzwe tarisiro yehurumende mugore ra2025, asi vachiparura urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende mugore ra2025 muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 zvichibva mukumuka kwavakati kuchaita bandiko rekurima, kuvandudzwa kwenzira dzekugaya nadzo magetsi pamwe nekugadzikana kunotarisirwa kuitika mumitengo yezvicherwa. Izvi zvasara kuona kunowira tsvimbo nodohwe sezvakataurwa nevakuru vachiti vanotenda maruva vadya chakata. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nenguva dza8 PM nhasi. Tiri kutarisa mamiriro angaita upfumi hwenyika mugore ra2025 ratiri kutanga mangwana, uye mikana yaringaunzira vechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. ukuwo hurumende inowedzera makore kuti vashande vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana ndichikushuvirayiwo zvakare goredzva rakanaka. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 31 kuMpalakazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe sineminyaka eminingi edlula 20 kungena umuntu oseke waqulwa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqulwa.
Le Zimbabwe selesule kusisekelo sombuso elizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lokunye.
Into yokuthi uzafika abe ngu-engineer kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher kakufike leso sikhathi abe yilokhu lalokuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi.
Le Zimbabwe likhuphula iminyaka yokuthatha umhlalaphansi. Abantu abaningi bafisa ukuba umnyaka omutsha ube lenjabulo lentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. EleZimbabwe selesule kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lamanye amacala. Lokho kwethulwe kumbiko oyithulwe lamuhla kuphetshana le-statutory instrument okuvezwe ukuba akulamthethwandaba okumele ugwebe umuntu ukuba alengiswe. Umthetho lo ozokaziwa ngokuthi i-Death Penalty Abolition Act uzakwenza omahluli bedali le-Supreme Court besule izigwebo ezafakelwa abasentolongweni bagwetshwe kutsha ngendlela ababona ukuthi ilandela imithetho yelizwe. Umthetho lo upasiswe lidale lePhalamende wasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, yena othi waphosa walengiswa esakhula ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe. Kodwa kulabanye abaphikisa ukwesulwa kwesigwebo lesi abathi abanye abantu sebeza kwenza santando. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana kucacaphulu oligqwetha njalo omele ibulawayo edale le-Senate ekubandla le-CCC.
I-Constitution yeZimbabwe kususela ngo-2013 yavele yatshintsha umumo we-death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawuthi ungangena ekhoti asithi ulecala elidinga ukuthi ube le-death penalty, ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i-death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala ukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty, sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belilesihluku yini, sekukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwatshiyelwa iparlamente. Ngalesi sikhathi-ke iparlamente isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty, ngoba i-death penalty kwakukhangela yayivele yona isi-aplaya kuphela kubobaba, omama babe-out, labantu abangaphansi aba-between 18 and 69 years.
Kulabanye abathi khonokho okwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe mahlana nje, asikho khonokho?
Ye, abantu balakho khona balawo nalo mbono ngesikhathi kubhalwa iconstitution baningi ababesitsho njalo. Yikho kwagcina kuthiwe kuzajelwa iparlamente ukuthi bone ukuthi kuhamba njani, kodwa abacubungulayo ama-researchayo bayakwazi ukuthi ungayelizweni ele-death penalty uzathola ukuthi i-rate of murder ihambe ilokhu ilingana laselizweni elingela-death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe lamacala, izinto ezinjengeikonomi, ihistory yezimpi ezake zaba khona. So akuhlali kule qiniso, kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede. Plus iZimbabwe zile minyaka eminingi edlula 20 kungena muntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa. Njalo i-death penalty kwakukhangelela uzathola ukuthi ngaku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama. Lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni, it's always applied ngendlela yokuthi-targeta ama-populations. So ngokuningi okunye okukhangeliweyo khono ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo emayelana ne-death penalty.
Lowo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo emela ibulawayo edalele parliamente kubandla le-CCC obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. EleZimbabwe selikhuphule iminyaka yokuthatha umhlalaphansi yayafika kwengamashumi ayisikhombisa i-70 isuka kwengamashumi ayisithupha lanhlanu i-65. Uhulumente kavezanga izizathu zokwenza lokhu kumbiko awethule izolo. Umthetho lo ukhangelelwe ukuba uzaqala ukulandelwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo, singakhangela abantu abaningi abangelamsebenzi laba abasebancane. Ngakho-ke amazwe wonke ayadinga ukuthi babe yibo abathole imisebenzi, ngokuba yibo abasadinga ukufunda, yibo abadinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo. Ngakho-ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala. Kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, siyabona njalo nxa umuntu sekhulile ukuthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako ephakwe nguhulumende, akusindi khonokho?
Kuyasinda kakhulu, kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kutshaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho. Asonto elula leyo. Uyawubone nje abantu nxa sebekhulile yimvelo ukuthi abe sethanda ukuthi aziphumulele alale axoxe nabazukulu kanjalo. Into yokuthi uzafika abe ngu-enjiniya kuze kube ngaleso sikhathi, abe ngutitshala kufike leso sikhathi, abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi. Kuyimvelo, asonto okuthiwa yinhlamba. Sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule. Imizimba abasoze ikwenelise, ingqondo zabasoze zikwenelise. Kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuza kuwa izinga lakho esingathi yiquality, ngokuba bayabe senza bayabe bengenelise engqondweni zabo lasemzimbeni yabo.
Kambe kuyinokwenza uhulumende akwenze khonokho?
Izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane, ngoba phela nanku abantu bayakhula, kube sekuthiwa khona hayi kabahlale emsebenzini labo babe lokho besondla abantwana bekhona laphana. Abasela abantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu. Ngakho-ke kakukhangelelwanga ukuthi babe belokho bebambelele. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi lalokho okwamanye amazwe kuyabe kuthiwa khona abantu kabahlale isikhathi bangaretire masinyane, kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe esithi thina i-life expectancy. Kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila. Ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokho besemsebenzini ngaleso sikhathi, ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kazimanga kahle elizweni.
Lowo ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiswa i-National Consumer Rights Association, obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi mhlaka 9 kuzibandlela amahofisi wonke kahulumende azavalwa. Kukhalelwa owayengumongameli uJimmy Carter obhubhe ngesonto eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Biden uthi usuku lolu olwe National Day of Mourning luza kuba lusuku lokuhlonipha umoyi. Ukhatha wakhokhela leli lizwe kusukela ngo-1977 kusiya ku-1981. Ngesikhathi ekhokhela ele Melika lalibhekane lenduvo zomnotho kanye lokuthunjwa kwezizalwane zayo kwele Iran. Loba isikhathi sobukhokheli bakhe sikhunjulwa ngenduvo ezahlangana lelizwe, ukhatha waba ngomunye wabakhokheli beMelika abaphumelelayo kakhulu ngemva kokuthiya isikhundla sokuba ngumongameli. Wabumba inhlanganiso yeCarter Center ngo-1982, njalo wasebenza kweminyaka edlula amathumi amane ekhuthaza umbuso wentando kaZulu, ukuvikelwa kwamalungelo oluntu, kanye lokwenqabela imikhuhlane emhlabeni wonke. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Muringayi.
Kuqakathekile ukuthi umnumzana Biden afake lelo langa ngoba umongameli Carter wayeqakathekile ngezinto azenzayo for iMiddle East lathi eZimbabwe. Nguyo wancedisa ukuthi kube lama peace talks eLancaster laphana abadala bethu sebengasizwisisani. Waba yigarantio yokuthi babezanika i-new government the finances ezokuthenga umhlabathi, but kwathi sokungena umnumzana Ronald Reagan akusayenzakalanga.
Emelika kukhona na akwenzayo esingathi kuthakazelelwa nguZulu kumbe impumelela eyaba khona?
Wayezama laye ukuthi kube le-peace kungela into zempi esizibonayo kathesi in every administration. Kuqaliswa khona ukuchana kwama-countries lani and iAmelika ichuchisa ifaka lamasotsha ahamba ancedisa whichever side abalifuna ukuthi linqobe.
UZulu lapha eMelika uzwa njani kulandela ukubhubha kukamnumzana Carter?
I think it's a mixed bag. Ngoba sibona ama Republican amaningi, but yena was one of the worst presidents, and ama Democrats athi he was one of the most successful peacemakers. So ungantwa it's a mixed bag ukuthi abantu bambuka njani in his 100 years. But siyakwazi ukuthi umnumzana Carter was more of a power force after his presidency, ngoba ama elections wonke phansi lonke jikelele sengathiwa sele yardstick eyokumeasure ukuthi ama-elections kumele ahambe ngale ndlela everywhere in the world. Abantu be-Carter Center ngathiwa yibo abahambayo betshaya ama-observations, and then ma kungathiwa kulo kungazwisisani yibo ababe-mediator.
Lo ngumnumzana Tim Muringayi, isizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazo eMelika, obesecingweni loTaboka Ngcobe weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula kancane amathumi ayisikhombisa i-71 abafele engozini yemota lamhla ewele emfuleni esabelweni sebona kwele Ethiopia. U-Ahmad al-Sharam, khokheli omutsha wakwele Syria owagwinqula uhulumende ka-Bashar al-Assad, uthi uza kwenza kube le nkululeko njalo kungakhahlanyezwa abantu elizweni leli. Abantu abanengi bathi umnyaka ka-2025 uzafana leminye iminyaka ngoba impilo iza kuba lukhuni njalo isimo somnotho sizaqhubeka sisiba sibi. Ukuswelakala kwamagetsi lokungani kuhle kwezulu lakho kuyabethusa. Abanye bathi balethemba lokuthi impilo kungenzakala ibe ngcono, kepha izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2025. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Svanda uxoxela abanye babo.
Abantu abaningi bebedonza nzima umnyaka 2024 siugqibayo. Abanye bathi la ngo 2025 siusungulayo ukhanya kumnyama. Unkosazi Bianca Moyo kaLathemba.
Sazi next year ukuthi kuyahamba njani 2025 sizomngena kanjani, akula Zulu, akula mali, eyi sedubeka nje. Lama elections asephuzile ukufika 2028 ukuthi sivote, sibone ukuthi kuyalandelana njani, kumbe 2025 yena usiphatheleni.
Umnumzana Dumile Boroboza uthi ukhangelele ukuthi abale mali basize abahluphekayo njalo bafeze abakuthembisayo.
Ngikhangelele i-order yeZimbabwe, bakhona labo ochivayo abale mali abahamba benika abantu abaphumeleleyo kulokuthi ngabancedisa ezibhedlela imigwaqo, ukwakha izikolo. Ngikhangelele njalo ukubana khonoku esathi sikhula kuprovince ukuthi ngo-2000 umuntu wonke abe lendlu, umntwana anelise ukuya esikolo engabhadalanga ischool fees. Kakubuyele kulokhu abasithembisa khona ngemva kwenkululeko, ukuthatha inkululeko.
Okungane kuhle kwezulu kwenza abaningi besabe indlala engaba khona. Ukhosazana noMandla Golide ngomunye wabo.
Sitholile nje izulu elincane. We just hoping ukuthi next year sizozithwala nzima ngamanzi lalokho esikulimile emasimini. We just hoping for the best ukuthi izulu lele linaso, maybe lingacontinue futhi la next year. Kwenzele ukuthi sithole amanzi edamu, kuyakugoqela amagezi, lezilimo zethu esizilimeleyo zithi ukukhula sithole ukudla.
UPrince Juma ole minyaka engamathumi amabili lasikhombisa 27 uthi kazange asebenze kodwa ulethemba uzathola umsebenzi ngo-2025.
Sizayithola imisebenzi njalo siyabe siyithola imali lapho siyabe sisebenza khona. So sithembe njalo ukuthi 2025 sizayithola imisebenzi.
Lawrence Dube ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lange 21 usekolijini kwamanje njalo ukhalele umnyaka 2025 ukuthi ube muhle.
Okokuqala ukuthi ngibhale imihloliso yami, ngipase, phumelele lami ngigraduate. Lokuthi njengelizwe sithuthuke ikakhulu endabeni zamagetsi lamanzi okusihluphe kakhulu lonyaka. Ukungabi lamanzi kakhulu emalokitshini lala abantu abaningi kubangela imikhuhlane enjengabo cholera. Njengomuntu osesikolo kweze-health, mbona kumele njalo kufanele ukuthi udaba lwamanzi lolu lunqotshwe. Njalo ngifisa ukuthi ngomusa wenkosi kube lamathuba emisebenzi avulekayo, ontanga bami bangajoni behlezi kodwa bezithole besemsebenzini.
Umnumzana Mokani Moyo uthi bekunzima kwabasakhulayo eZimbabwe.
Sithwele nzima nje singabantu abatsha nje kuphela, umnyaka iphomba ukubuye idlule iphela kulanto esiyenzayo, akulamsebenzi akulamali, but hayi ngiyathemba ukuthi 2025 engasiphathela nje okungcono njengoba sesingena ku-2025. Ngiyathemba ukuthi engxenye mhlawumbe into zingasitshintshela thina abatsha, sithole imisebenzi, sibe lokusebenza lathi, sibe lezimuli lathi, sikwanise ukuthi sibe lendlu, sithenge ama-stands lathi. So ngiyathemba ukuthi 2025 lo uzasenzela nje kuhle thina abatsha.
Kukhona ukhangelelo ngonkosikazi Siphosiso Nhliziyo ngomnyaka ka-2025.
Umnyaka ka-2025 ngikhangelela ukutshintsha kwe-economy, istability yemali, impilo itshintshe, uphileke kuleli lizwe.
Ubuhle Ncube ufunda uform 2 uthi ufuna ukwenza kuhle esikolo.
Ngomnyaka ka-2025 ngikhangelela ukupasa amathemu wonke from term 1 to term 3. Lokuthi ngikwanise ukujoyina ama-clubs wonke ngifuna ukwajoyina njenge-basketball.
Amaphupho ophumelela akhona kuningi labantu ngomnyaka omutsha ka-2025. Sengazi ukuthi izinto zabatshintshela na. Abanye bathi ukukhala akusizi, oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima bona labo bebonga umdali ngesipho sempilo. Ngimelethi the 7 kobulawa ngithi happy new year. Ikamela mngeza Jesus Banda.
Ukudaba olufanayo lanxa izizalwane zeZimbabwe zesithi ubumunyu kakhulu umnyaka ka-2024, iningi lithi ziningi njalo zinkulu izifiso abalazo ngomnyaka omutsha. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sharon Dube osebenza kwele South Africa uthi isifiso sakhe somnyaka omutsha ngesokuthi abe ngusomabhizimusi omkhulu ohloniphekayo.
It's happy, happy, happy new year. Happy, happy. Phelele 2024. I wish ukuthi 2025 mangaqala umuntu ayiqalela ibhizinisi yakhe njengoba nje sisemazweni qale nje ibhizinisi, ibhizinisi elizohamba kahle. Sithi yepi yepi nye kuye wonke umuntu.
Umlobo wezingwalo zesiNdebele uNkosazana Mercy Mvundla uthi phezu kwenhlelo alazo ezokuqhubeka eloba eminyakeni omutsha, ufisa kube ngumnyaka wenguquko enhlalweni yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa.
Siyafisa futhi lokuthi njengabantu abangaphandle kwelizwe lakithi, ikakhulukazi ngendaba ye-documentation, ukuthi sikwazi ukuthola amaphepha a-right, abantu besihlale ngokukhululeka, ngoba njengamanje wonke umuntu akahlalisekanga, asikuthola ukuphumula.
Umnumzana Rambo Sibanda odabuka eBhubhude eCholocho kodwa osebenza kwele South Africa uthi ufisa kube ngumnyaka wokulunga kwesimo ekhaya.
Ingathi ilizwe lakithi lingabuya libuyele esimeni salo sakudala, sikwazi ukuthi siye lithuthukisa izwe lakithi ngale misebenzi nale esiyenza kuleli izwe lala eSouth Africa. Ma kungabe kwenzeka sithole lawo mathuba ukuthi sikwazi ukuthi siyenze le misebenzi kwelakithi izwe lokuzalwa.
Unkosazana Sharon Ndlovu obesekhaya ngesikhathi seKhisimusi uthi eminyakeni omutsha ufisa uhulumende alungise umgwaqo osuka eBeitbridge usiya koBulawayo, ngoba abaningi baphelelwa zimota lempilo zabo kulo mgwaqo.
Kuhamba kanjani ukuthi singabi lo mgwaqo phezu kwemali engaka esiyikhiphe ebhoda? Benza khulumele yami imoto encane engikhuluma ngayo ukuthi ifile. TIP bambhadalise 950, iZimra 500, sort of i-gate pass 180. Imali zethu zenalezi zibhadalayo ziya ngaphi? Zingalungisa umgwaqo.
Usomabhizimusi eJohannesburg umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi umthandazo wakhe omkhulu ngokuthi kube ngumnyaka wokuqeda umkhuba okubulala mahlayana abantu emhlabeni jikelele ukuze kuvikelwe impilo zabantu ikakhulu emazweni ancindezela amalungelo oluntu.
Ngifuna utshintsho, ukuthi kube notshintsho ku-United Nations. After ngibone into eyenzakala eGaza, abantu babulawa, and mbona abantu babulawa endaweni eziningi kuMozambique, mbona abantu babulawa kukho umuntu okhuluma nalana eSouth Africa nje asikho safe unless ukuthi ulungise lento. We must be protected emhlabeni wonke jikelele.
Amaphupho eningi lentsha abalisa ukuphumelela ezifundweni, ukugava ulwazi lwamakhono atshiyeneyo, kanti abanye bafuna ukwenda lokuthathwa ngo-2025. Iningi labasemazweni bathi bafisa ukwakha imizi ekhaya, kuthi labo abathanda impilo emadolobheni bafisa ukuthenga izindlu ezibiza bona. Abathanda ezombusazwe bathi bafisa u-2025 abaphathele ibandla lezombusazwe elitsha elizabalethela inguquko okukade bayikhalela eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulaba sakhulayo abathi balethemba lokuthi umnyaka ka-2025 uzabalethela injabulo lenhlala kahle, kube labanye asebelahlithemba abathi akukho kuzaguquka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. UTobias Mutsingwa we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Addington Mpofu osakhulayo okubandla le-ZANU-PF koBulawayo uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time where ukuthi ukhokhelwa i-experience yona le obelayo ku-2024, ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi and elikhokhelwa i-experience yona leyane ka-2024. And as young people, we are optimistic because it's a renewed hope. Sesilethemba lokholo lokubekezela okurenyiweyo okutsha, you know, kubhustiwe kasha.
Kodwa u-Eric Gono owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Masikhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry.
and the government of Zimbabwe nxa sikhangele ibudget ka 2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama opportunities for wabontanga. Lokhu kutsho ukuthi ontanga bazaphelela kuma drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama street kid, ontanga especially abesifazane sizababona sesibaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela ligovernment ibaphilisa ngalindlela kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanyamazo, eyenza abontanga ngamanyamazo. Sibona bona lapha eKenya bayefostile igovernment yaziyaza ukulungisisa, siyababona beMozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela igovernment e-operate ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha unkosikazi Mavis Sibanda uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo, bengameleli ukuqhatshwa, abaqhatshe labo bebe ngabaqhatshi, befunde ukwenza amabhizinisi. Mina lokho kuyangithokozisa ngoba kutsho ukuthi intsha isisiyaphambili, isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi. Yathi xa sesiyahlala phansi abantu bethu bazasigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza. Amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi umntanami aqale umsebenzi ngalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga u-Immaculate Kwashira uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintithe, it's not the end of your life. And I've learned ukuthi ku-business kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo, udinge ama-solutions. Yes, it's normal as omama ukuthi siyathwala imithwalo eminingi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop it.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuthi babhadalele impahla zabo umthelo wama-taxes, kufanele kucace ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani ukwenzela ukwenqabela inkohlakalo. Ukuze sihlaziye lolu udaba sixoxele umnumzana Prosper Masibi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZET koBulawayo.
I-value added tax njengenhlanganiso siyayamukela, kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube le-clarity. Isektha leyi ilabantu abathengisa ama-fruit and veg, isektha leyi ilabantu abathengisa i-clothing, kulama-welders, kulabantu be-transport. So the question now ku-government yokuthi how are you going to distinguish these sectors, yehlukanise. Because when the government was saying informal traders they should formalize, thina njengenhlanganiso we for that, no, let's formalize ngoba kulema privileges amaningi ngokuformalize. Kodwa khonapha ku-formalization yangkhona nxa sokuza kuya ama-taxation system manje, so sebesifuna ukuthi ube clear, wazakale njalo ukuthi asoze kube labo corruption obazayitholakala khona lapho. Ungakhangela ine-economic perspective, imishina leyo ukudura kwayo, the installation and everything vis-a-vis the tax abazayithatha ebantwini, ngelihlo lami awuhambelani. I-government sibile funa ukuthi ithole imali from the taxation system, but at the same time is incur more debts.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla neminye nje imithetho. Nakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizimusi asathuthukayo?
Thina njengenhlanganiso sithi akumelanga sikhangele izinto sezifikile ezindlini zabantu, because laphana sebese siphambanisa i-violation of privacy yabantu. I-government futhi ifake ama-boundaries okuthi vele akukho soze kube lethuba lokuthi kungene impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho decade. ngokhangela kwemazweni lawa esingathi ngama developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engene simpahla from outside ezileta engasidikleyanga. Thina kwesehlula njani? Kodwa okusalayo, i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani, bengelatsho ukuthi i-government fuze yona ikhangele the elephant in the room, which is the corruption from ama-institutions abe sema-border post avumelayo ukuthi impahla zakhona ziye zingene zidlule, bele impahla lezi azibuyi ngama-aeroplane ukuthi ziyalendela ezindlini zabantu, ziyadlula kuma-roadblocks, zidlule endaweni eziningi.
Labo ngabanye umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Visit, esixoxelaye okobulawayo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.